Utungamiri weboka reve chidiki MDCT waita msangano pa mzinda webato iri pa Harvest House pa wabuda nechisungo chekuti bato ravo ridzivirire vatsigiri varo kumhirizhonga pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Vashaura nevatori venhau mushure memusangano uyu, mutungamiri weMDCT Youth Assembly vaHappy Mochidziva vati vachatora matanho akasimbarara kana paine nhengo dzavo dzinenge dzarohwa kana kushungurudzwa nebato riri kutonga reZANU-PF pamberi pesarudzo.
Zvakadarozvo sevechidiki tavimbisa nyika kuti isusu tichange tichidefenda vabereki vedu, especially kana vechidiki veZANU-PF vatanga tsika dzavo dzatinoziva dzemhirizhonga. Tataura zvakare kuti isu hatichazova mavictims of rigged election zvakare, nekuti tauya nemaprocess akawanda hatichange tichishandisa kuti tikwanise kukurira nyaya idzodzo.
Munyori muboka iri valove more chinoputsa vaudza Studio 7 kuti vatove nevanhu vari munzvimbo dzakawanda munyika yose vari kuongorora kuti ndiani ari kukonzeresa mhirizhonga inonzi iri kuitika kune dzimwe nzvimbo munyika.
Tiri kutozviona kuti vanhu veZANU vatanga kuda kugadzirira kuita mhirizhonga nekunza kukwavakaita nyaya yeNational Youth Service pamwe chete nekushandiswa kwemasoja munyika. Asi isusu tiri kuti sevechidiki veMDC rwendo rwuno takagadzirira kuchengetedza vabereki vedu, rwendo rwuno takagadzirira kuti violence haifaniri kuitika mumacommunities. So tine vana vedu veMDC vatiri kuisa munzvimbo dzimwe nedzimwe kuti vachengetedze runyararo, vachichengetedza kuti vabereki vasatyisidzirwa. Toda kuti vanhu veZANU vazive kuti ivo vega havasivo vanogona kuita violence, asi isusu tinogona kumiririra nekuchengetedza vabereki vedu. Tinozviziva ZANU inoita zvese zvainoita zveviolence kuti inge ichida kuhwina nyika ino, asi rwendo rwuno takavagadzirira ende rwendo rwuno tichavamecha.
Danho ratorwa neboka revechidiki muMDCT iri rinouya mushure mekunge vanhu vanodarika mazana maviri vachinzi vakaurayiwa musarudzo dzemuna 2008 mumhirizhonga yainzi yaive nechekuita nezvematongerwo enyika. Zvichakadai vachidziva avo vanoti havasi kuzobva panzvimbo dzichange dzichivhoterwa kusvika zvinenge zvabuda musarudzo zvaziviswa, vati sachigaro wekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau vanofanira kusiya basa sarudzo dzisati dzaitwa, vachiti maoko avo akatakura mikwende yakawanda.
Zvakarezvo takurudzira mukuru weZEC vanova amai Rita Makarau kuti nenyaya yavo yekuti vanodhabla kuti vari judiciary voita kuZEC, election process dzoda munhu ari serious uye hasina zvimwe zvakamubata. Takumbira kuti dai zvaidaro waro vaigona vakwanisa kusiya chigaro ichocho, vape mumwe munhu anogona kunga ari serious pachigaro ichocho. Imwe nyaya yatataura ndeyekuti nyika yeZimbabwe haingamiri yakatarisa kuti vamugabe varambe variwo vachinzi vangatungamirire nyika, especially takatarisa kuchembera kwavaita uyezve nekungoti pano nepano vanowanikwa vachivata pavamire kana pavagere.
Hatina kukwanisa kutaura namai Makarau kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Zvichakadai vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika reDiaspora Vote muzvare Joana Mamombe vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvidzoke kumusha zvizonyoresa kuvhota musarudzo dzegore rinouya, sezvo ZEC ichiita haikwanise kuita kuti vari kunze kwenyika vavhote vari kunze kwavari.
Isusu seDiaspora Vote toda kukurudzira vanhu vese vari mhiri kwemakungwa kuti nguva yeDiaspora Post tanga tichinyanyopusha, tanga tichida kukumbira hurumende kuti ialawewo vanhu vese vari diaspora zvizvarwa zvemuno muZimbabwe kuti vakwanise kuwana mukana wekuvhota. Asi chinhu chatiri kuona kuti zvinogona kushupa, asi chanda kuda kuchikurudzira kuti muzvare wese weZimbabwe ari kunze kwenyika adzoke kuno kumusha kana yanguva yemaelections, adzoke kuzoregister vozouya kuzovhota zvekare. So ndo zvinhu zvatiri kunyanyofamba nazvo isu seDiaspora Vote kuti vangave vechidiki vangave vechikuru tiri kukumbira kuti vadzoke kuzovhota, because zvese zviri kuafekta vechidiki vari kunze kwenyika. So toda kungokurudzira kuti vese vari kunze kwenyika ngavadzoke muZimbabwe kuya kuzovhota seDiaspora Vote.
ZEC inoti ichatanga kudzidzisa veruzhinji nezvekuvhota munguva pfupi iri kutevera. Nekune rumwe rutivi, MDCT inoti icharatidzira munyika yose munguva pfupi iri kutevera nechinangwa chekuti mitemo yose inobata mafambisirwo esarudzo evandudzwe sarudzo dzegore rinoya dzisati dzaitwa. Zvichakadai, MDCT yaburitsa mashoko ekukurudzira sangano rembatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC kuti ritore matanho akasimba ekuona kuti sarudzo dzegore rinouya dzaitwa zviri pachena senzira yekuzadzisa zvakatarwa nesangano iri kuti ndizvo zvinofanirwa kuteverwa nenyika dziri muSADC kana dzichiita sarudzo kana kuti SADC Principles and Guidelines Governing Democratic Elections. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Thomas Chiripasi.